manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manhura anhasi uri musi wemugovera kukadzi 27 2020 makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitepfenyura chirongwa chino, ndiri kuumba, nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Hezvino izvi muchirongwa chedu chanhasi.
Hatikwanisi kunge tichiongorora mumwe nomumwe. Uyezve, munongoziva kuti matesti edu agara hatina kadini, akakwana munyika.
Hurumende inoti haikwanise kuongorora vanhu vose vari kuda kubayiwa nhomba vasati vabayiwa nhomba iyi sezvinokurudzirwa nevakagadzira nhomba yeCOVID-19 iri kushandiswa munyika.
Pane vamwe vanotevedzera vatungamiri kuti kana mutungamiri ari kubayiwa it means it's okay kana asiri kubayiwa it means there's a problem. Saka vamunangagwa number one I think vanofanira kunge vari kutsanangurira vanhu kuti nhomba inobatsira chinyi. You leader by example.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzirwa kuti vabaiwe nhomba veruzhinji vachiona senzira yekuti vanhu vakawanda vave nechivimbo nenhomba iri kubayiwa munyika.
Zvizhinji dzacho dzakanga dzichiwira vatapi venhau neavo vanoshanda mukutapwa kwenhau dzakanga dzichibva kune mapurisa ndoainyanya zvikurusa. Kunge ari pamberi pekukanganisa kodzero dzevatapi ava nevanoshanda mupepetwa kwadzo nhau.
Sangano reMisa Zimbabwe rinoburitsa gwaro rinoratidza kuti mapurisa ndiwo ari pamberi mukushungurudza vatori venhau. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti harikwanise kuongorora vanhu vose vari kuda kubayiwa nhomba vasati vabayiwa nhomba iyi sezvinokurudzirwa nevakagadzira nhomba yeCOVID-19 iri kushandiswa munyika. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatore venhau nezuro mukuru webazi rezveutano mudunhu reMashonaland and West Dr. Gift Masocha vakati havakwanise kuongorora sezvo vasina zvikwanisiro zvinokwanira munhu wese ari kuda kubayiwa nhomba.
Hatikwanisi kunge tichiongorora mumwe nomumwe uyezve munongoziva kuti matesti edu agara hatina kadini akakwana munyika.
Dr. Masocha vakati chimwe chikonzero ndechekuti nguva yekubayiwa nhomba inozowandisa zvakanyanya sezvo zvichitora maawa maviri kana kudarika munhu akamirira zvabuda muongororo inenge yaitwa iyi.
Hongu tichitaura kuti nawo zvokutesisa maantigen test anogona kunge achiitwa kwatisi mukatarisa unogona kuwana maresults ako mushure memaawa maviri. So imagine wakangomirira kuti marizauti iwaya kuti abude kuti usupaiwa nevanhu vanenge varipo vakawanda hazvizonyatsobuda zvakanaka.
Dr. Masocha vakati munhu akamborwara nechirwere cheCOVID-19 anogona kubayiwa nhomba sezvo paine mukana wekuti anogona kurwara nechirwere ichi zvakare. Nyanzvi yezveutano uye vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti hurumende yakatadza kare kuti iongorore vanhu nokudaro vakada kuzviita chirongwa chekubaya nhomba chinodzokera kumashure.
Tikati hurumende ngaitange yatesta vanhu COVID-19 vasati vabayiwa nhomba yeCOVID-19 hapana chinobuda. Programu yacho yese ingatofe. Hurumende yagara iri kutadza kutesta vanhu vanorwara vati ichida kuti vatestiwe isu kuzoti titi munhu wese anobayiwa nhomba atestiwe hazvibudi.
Dr. Madzorera, vanoti hurumende inofanirwa kukurudzira vanhu vari kuda kubayiwa nhomba kuti vataure chokwadi kuti vane hutano hwakasimba here kana kuti kwete.
Kurudziro yedu ndeyekuti izvo munhu wese anobayiwa nhomba ngaameke shuwa kuti iye ane hutano hwakanaka panguva iyoyo. Haana fivha, haasi kunzwa musoro, muviri wake hausi wiki, haana mabayo, haasi kuzarirwa and so forth. Haana masymptoms ecovid-19. Kana munhu achingori right asina masymptoms, ngaabayiwa hake nhomba, handioni chakaipa. Hapana umbowo wokuti pane chakaipa chinoitika. Ndo mutemo watagara tichishandisa nyange pakubayiwa kwenhomba kwevana vadiki.
Dunhu reMashonaland West iro rakapiwa majekiseni enhomba anosvika zviuru gumi nechimwe chete rabaya vanhu chiuru chimwe chete nezana nemakumi masere nevasere kana kuti 1188 mumazuva mashanu kusvika nezuro. Munyika yose vanhu zviuru gumi nezviviri nemazana mashanu nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 12579 vakanga vabayiwa nhomba iyi mukupera kwezuva rane zuro. Chirwere ichi chakauraya vanhu vashanu nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa munyika yose pachiuru nemazana mana nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 1463. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika vava zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemakumi mana nevana kana kuti 36,044, zvichitevera kubatwa kwevanhu makumi mashanu nechirwere ichi nezuro. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Imwe nyanzvi munyaya dzehutano inoti zvakakosha kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabudewo pachena vachibayiwa nhomba yeCovid-19 senzira yekukurudzira veruzhinji kuti vave nechivimbo nenhomba yakagadzirwa kuChina iyi. Izvi zvinotevera kubayiwa kwenhomba iyi kwemazuva mashanu kwevashandi vemuzvipatara vachinzi vanhu havasi kuenda neuwandu hwavo hunotarisirwa apo nyika yakatarisana nedenda recovid-19. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu zviuru gumi nezviviri nemazana mashanu nemakumi manomwe nevapfumbamwe 12579 vainge vabayiwa nhomba mukupera kwezuva rane zuro, zvichitariswa vanhu vabayiwa kubva pakatanga chirongwa ichi. Dr. Simbiso Ranga, avo vanoshandira mudunhu reNorth Carolina kuno kuAmerica, vanoti panogona kunge paine zvikonzero zviri kupa kuti vanhu vasapinde muchirongwa ichi. Dr. Ranga vanoti zvakakosha kuti pave nedzidziso yakadzama kuitira kuti vanhu vave nechivimbo nenhomba iyi, uye vaMnangagwa vanofanirwa kunge vari pamberi mukubayiwa nhomba iyi kuitira kuti nyika ive nechivimbo nezviri kuitika pari zvino. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuhurumende kuti sei vaMnangagwa vasati vabayiwa kusvika pari zvino, uye kuti sei vasiri pavamwe vevanhu vekutanga vakabayiwa nhomba iyi sezviri kuitika kune dzimwe nyika. Asi vachitaura vari kunyamandlovu nemusi weChina, vaMnangagwa vakati ivo nedare ravo remakurukota vachabayiwa nhomba iyi mumasvondo maviri anotevera. VaMnangagwa vachabayiwa mushure mekunge gurukota rezveutano vaKostantino Chiwenga vaita munhu wokutanga kubayiwa nhomba iyi svondo rapera nemusi weChina. Ngatinzwei Dr. Ranga vachitsanangura.
Ndingataura Mr. Jodo ndechekuti nhomba kuti ibayiwe vanhu veutano is a good start. But manje vanhu veutano tisu tinoferefeta kuti tione kuti nhomba yatiri kubayiwa iyi tine inonzi tingati tinogutsikana nayo here, kana kuti we have confidence munhomba iyi kana muvaccine iyi. Saka I know muZimbabwe there has been a lot of talk about whether it's efficacious enough, especially against nyaya South African variant. So I'm sure machiremba akati wande anenge ari kutarisa izvozvo nemanana mukoti. Poita zvenyaya yokuti there's still a lot of conspiracy theories about vaccination in general, particularly nyaya COVID-19, and it seems like in social media there's a lot of information going around about what's true, what's not true. and chimwe chandinotarisira awo ndechekuti iyo hurumende ma efforts airi kuita ekuti vanhu vanzwisise nezve vaccination yaitwa iyi. Ndinofunga kuti they should be ramped up a lot more in terms of kuwane transparency kuti vanhu vanzwisise kuti nhomba iyi inobatsira chinyi, inokwanisa kukonzeresa maproblems akaita sei, and kuti mastudies akaitwa akamira sei, and zvati kutarisira pamberi ndezvipi. Because ndirikunzwa vamwe vanhu vari kuti tiri kutorwa ropa, ropa riri kutorerwei, tiri kuitwa maguinea pigs here and things like that. So those are things that I think government inofanira kutsanangurira vanhu kana vari kuita nezvekubayiwa kwevanhu.
Munoona here kubuda pachena kwemutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vachibayiwa nhomba iyi kuchibetsera kuti veruzhinji vange vachiva nechivimbo chekuti vabayiwe nhomba sezvakaitikawo muno muAmerica apo vaBiden vakabuda pachena semunhu ari mukutungamira nyika achibayiwa nhomba veruzhinji vachiona. Munoona vaMnangagwa vakaita izvi zvingabetsere here kuti uhwandu hwevanhu vemuZimbabwe vanenge vachida kunobayiwa nhomba hunge huchikwira?
Ndinoona zvichibatsira chose vachotova, nekuti tikaona vatungamiri vari kudaro like vana vaBiden, vana vaHarris, koita even vana Mike Pence vari kubva munomu vanga varivo vamavice president vabva muame kuita vice president muAmerica vachibayiwa, zvinobatsira because pane vamwe vanotevedzera vatungamiri, you know, kuti kana mutungamiri ari kubayiwa it means it's okay, kana asiri kubayiwa it means there is a problem. Saka vaMnangagwa number one, I think vanofanira kunge vari kutsanangurira vanhu kuti nhomba inobatsira chinyi, ivo leader by example, sezvakaitwa navachiwenga, I know vakabayiwa svondo rapfuura iro.
Nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Simbiso Ranga vachitaura vari parunhare vari kuNorth Carolina kuno kuAmerica. Sangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, kana kuti MISA Zimbabwe, rinoti vatori venhau vakashungurudzwa zvakanyanya muna 2020 zvichienzaniswa na 2019. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Izvi zviri muongororo inobudiswa nesangano iri kamwe chete pagore, 2020 State of Media Report. Mukuru weMISA Zimbabwe Vatavani Moyo vati gwaro ravakabudisa nezuro rinoradza kuti mugore ra2020 vatori venhau nenhau dzemufananidzo vanosvika makumi mashanu nevaviri vakashungurudzwa zvichienzanisa nemakumi maviri nevanomwe vakashungurudzwa muna 2019.
Mugore ra2019 takawana vatapenha vakavhiringidzwa kana kumbunyikidzwa vaisvika 27. Izvi zvinoradza kuti kwira kana kusvika ku 52, zvinova zvinopa kugunungunisa kukurusa, uyezve zvinopa kutyisa nekugedageda kwemeno.
Vamoyo vatiwo zvinovashamisa kuti hapana kana munhu mumwe chete akashungurudza vatori venhau akasungwa nemapurisa, kunyange hazvo nyaya idzi dzakamhangarwa zviri pamutemo.
Njodzi idzi dzizhinji dzacho dzakange dzichiwira vatapi venhau neavo vanoshanda mukutapwa kwenhau dzakanga dzichibva kune mapurisa. Ndo ainyanya zvikurusa kunge ari pamberi pekukanganisa kodzero dzevatapi ava nevanoshanda mukupepetwa kwadzo nhau.
Mumwe mutori wenhau Thomas Maduku akarohwa gore rapera ari pamusangano wave wakokerwa nemutungamiriri weZinasu vatakudzwa ngadziore pedyo nekambani yeImbala Car Rentals. Maduku atiwo kunyange akamhangara kumapurisa kurohwa kwake hapana atasungwa kusvika pari zvino.
Zvinotaurwa neMISA chokwadi nekuti inini seumwe wevanhu vakasangana nedambudziko rekuatakwa mukati megore ra2020. Ndakatorerwa mukajeti changu ndashandisa kurekodha, handisa kuna ibuserekwa, handisa ndawana kuti akatorwa wacho ari kupi ndomuona kupi, uye ndakaisa polisi ripoti hatina nhasi, handisa ndanzwa kupolisi kuti vari kuti vane here zvavamboita kana vane progress yamboitwa here kuti vakwanise kusunga munhu akati ataka kana kuti kukwanisa kuwana mudziyo wamwe ndakatorerwa.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti havasati vaona kana kuverenga gwaro rakabudiswa nemisa Zimbabwe vakati vacharuongorora nemuvhuro kana vadzokera kubasa. Gurukota rezvekuburiswa kumashoko, amai Monica Mutsvangwa vatiwo hofisi yavo yanga isati yaona gwaro remisa Zimbabwe iri. Amai Mutsvangwa vati bazi ravo rakazvipira kugadzirisa zvichemo zvevatori venhau pamwe nekuzviendesa mberi. Vati segurukota rezvekuburiswa kumashoko vakatogadzirisa nyaya yekuti vatori venhau vaonekwe sevashandi vakakosha vanoshanda zvakasununguka kunyange hazvo nyika yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Kunyange hazvo gwaro remisa Zimbabwe riri kubata nyaya dzakaitika gore rapera, gore rino riri kuonawo vatori venhau vachishungurudzwa pamwe nekusungwa. Mwedzi wapera, mutori wenhau Hope Uchin'ono akasungwa achipomerwa mhosva yekutumira mashoko emanyepo paTwitter, ukuwo Michael Magoronga akasungwa kukwekwe mwedzi wapera achinzi aishanda zvisiri pamutemo sezvo aiva asina kadhi ra2021. Vatori venhau vaviri vekumasvingo, Godfrey Mutimba naTonderai Saharo, vakambunyikidzwa nemapurisa pamushagashe training center vakarambidzwa musi wa24 kukadzi kutora nhau dzechirongwa chekubayiwa kwenhumba yeCOVID-19. Nezuro, mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights, vakumbirai Mafunda vakambochengetedzwa nemapurisa kwemaawa matatu vachipomerwa mhosva yekushandisa kadhi rakapera nguva yaro vakazoregedzwa mushure mekunge magweta avo apindira. Vatori venhau vakawanda vanoti uyu munongedzo wekuti zvinhu zvicharamba zvakaoma kwavari gore rino apo vanenge vachiita basa ravo. Sangano reReporters Without Borders rinoti Zimbabwe iri panhamba yezana nemakumi 26 panyika zana nemakumi 70 pasi rose dzisingabati zvakanaka vatori venhau. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata cheTaliban naAmerica zvakanyorerana chibvumirano cherunyararo musi wa29 kukadzi gore rapera, asi mushure megore rimwe chete hazvina kujeka kana mauto emuAmerica achabuda muAfghanistan. Pasi pechibvumirano chakaitwa mushure memakore makumi maviri muAfghanistan mine hondo inotyisa, America yakabvuma kuti ichabvisa mauto ayo ose muAfghanistan musi wa1 Chevabvu 2021 asati adarika. Asi vari kuziva zviri kuitika vanoti chibvumirano ichi chava parumana nzombe. Imba yemutori wenhau weRadio France International Musa Kaka yakapiswa nemusi wechina mumhirizhonga iri kuitika muNiger mushure mesarudzo dzakaitwa munyika iyi. Kaka nemhuri yake vanonzi havana kukuvara, asi imba yavo yakaparadzwa zvakanyanya nemoto uyu. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Chingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari muCanada ari kuita iye mabasa ekubatsira madzimai kumusha uyezve madzimai pasi rose vanoda kuwana mabasa epamusoro.
Zita rangu ndonzi Lindsay Machona Mainzanise, ndinokuno ku Edmonton, Alberta, Canada. Basa rangu ndine organization yandinotungamirira kuno inonzi Expand Hope. Tinovaka zvikoro munzvimbo dzakasiyana siyana pasi rose kunenge kusina zvikoro kuitira kuti vana vawane pekudzidzira pakanaka. Rimwe basa rangu randinoita zvakare ndiri mindset and leadership coach. Ndinoshanda nemadzimai vanotungamira maorganizations akasiyana siyana nevamwewo zvakare vanenge vachida kuti vadzidzire kuti vopinda sei mumapositions ekutungamira. Saka ndinoshanda navo kuti vadzidze macommunication skills manetworking skills, nekuti ivo vaite vanhu vanokwanisa kuve vatungamiri vakanaka.
Pane mabasa amuri kuita here ekubatsira vamwe kumusha kuZimbabwe?
Kazhinji ndinowanzobatsirana neorganization iri kuZimbabwe inodila nemapads, masanitary pads. Basa rangu nderekuti ndinotaura nemaorganizations ari kuno Canada vanogadzira mapads aya atinoti anogona kuwachwa oshandiswa zvakare, mareusable pads aya. Saka ndinotumira kuZimbabwe odistributwa mumaprisons, takambonodistributa kumaprisons, tikazonodistributa zvakare mune macamps ari muZimbabwe for vana vechisikana. Saka ndoproject yandinoita iyo yemareusable sanitary pads.
Pane zvino manga muri kutaura kuti munoshanda nemadzimai vanenge vari kuda kuwana mabasa epamusoro, zvinofamba sei izvi?
Unoziva kuti dambudziko rekuti hatina vatungamiri vakawanda vechidzimai idambudziko riri pasi rose. Hurumende zhinji nemakampani mazhinji vanobvumirana nemaonero ekuti vanhukadzi tine maskills, manatural skills nematural talents atinawo, ekuti tikange tapinda mumapositions ekuti tiri kutungamira tinokwanisa kuita madecisions akanakira vanhu vose. Saka naizvozvo chinangwa changu ndechekuti ndibatsire madzimai vari kuona kuti vane contribution yavanokwanisa kuita mumaorganizations kana vapinda mumapositions ari influential. Asi dzimwe nguva havana maskills iwawo, kana kuti havana yatingati self-confidence neself-belief ekuti vakanga vapinda mumapositions iwayo vanokwanisa kuita mabasa iwayo. Saka ndinoshanda nemadzimai aya kutarisa kuti chii, what is standing in their way kuti vasasvike pavari kuda kunosvika. Saka tinoaddressa zvinhu izvozvo. Kazhinji kacho mafungiro avanoita about themselves, identity yavo kuti ndivanani and vanokwanisa kuitei, because kazhinji kana pfungwa dzako dzakavharika about who you are, zvinonetsa kuti ukwanise kuita anything. Saka kazhinji madzimai anoya kwandiri, madzimai ari kuti ndiri kuda kunosvika pakati asi ndiri kufila kuti pane chimwe chinhu chiri kundidzosera mumashure. Saka tochishanda tese kuona kuti zvii zviri munzira, tozvibvisa kuitira kuti madzimai vawane nzira yakanaka yekuti vanopinda mumapositions eutungamiri.
Takatarisa nguva ino yeCOVID-19, mungati pane zvinetswa here zviri kusangana nemadzimai panguva iyo nyika dzakawanda dzichiri dzakavharwa?
Zvinetswa zviripo zvizhinji chaizvo. Chinetswa chikuru-kuru chatiri kunyanyonzwa ndechekuti there's been an increase panyaya yeviolence against madzimai muZimbabwe. Nekuti kana vanhu mavharirana apa magara zvinhu zvisina kumira mushe musiri kunyatsowirirana kunzwanana zvakanaka, zvinopa mukana wokuti kusawirirana ikoko kusimukire futi. Vakadzi vopedzisira vakurohwa nekuitwa zvakasiyana-siyana. Saka madzimai mazhinji vabuda mudzimba kuenda kumashelters kunotsvaga kwekupotera. Saka iroro ndo dambudziko rekutanga reAIDS. Rimwe dambudziko raitika nderekuti nekuvharwa kwaitwa makampani, marestaurants, zvikoro zvimwe zvakasiyana-siyana, madzimai vamwe havasisina mabasa. Saka mari yashoma. Mukushaikwa kwemari, chikafu chinoita chishoma, zvimwe zvinhu zvinodiwa pakurarama zvinoita zvishoma. Saka madzimai vari panguva yekutambudzika. Havasi madzimai vega, kunyange varume nevana. Asi since tiri kutaura edu zvemadzimai, tinoona kuti impact yedambudziko ratinaro iri inonyanya kuwandira pavanhukadzi. Nekuti even chero pasina nyaya yekuti COVID-19, upenyu hwemunhukadzi hwakangooma. Saka izvi zvinotowedzera pane matambudziko agara aripo kudhara.
Vanenge vachida kunzwa nepamusoro pemamwe mabasa amuri kuita, vanokubata ipapi?
Ndine website yandinayo, www.lindsaymcmahon.com. ndiripo zvakare paInstagram, paFacebook nepaLinkedIn. Napaine madzimai vari kuda kutaura neni nezvanyaya dzekuti vopinda sei mumapositions eutungamiri.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvechirongwa chekuvhara makomba emumigwagwa kana kuti maporthole chiri kukokerwa nemumwe wevechidiki mukoma Alex Gakanje vebato reZANU-PF, chirongwa chavari kuti Volunteer Troops for Sustainable Development. Chirongwa ichi chiri kutanga mangwana musi wa28 kukadzi uye vari kuti chicharamba chichienda mberi. Tinogamuchira here mufaro muchirongwa chedu mukoma Alex.
Ndinokutendai zvikuru nekundi hosta, ndinokutendai iye, ndinotenda vateri, ndinoda kukwazisai muzita Jesu. Amen.
Vagakanje, mungatiudza pamusoro pechirongwa chenyu chekuvhara makomba emumigwagwa kuti chakamira sei?
Tikatarisa chimiro chamumigwagwa yedu, tiri kungokurudzira vechidiki kuti umwe neumwe paari tarisa gomba riri mumugwagwa rinonzi pothole muchirungu. Uvhare gomba iroro. Hatisi kuungana mune munhu kwaari vari kuchiredzi, vari kugweru, vari kupi nekupi, ngativharei makomba ari mumigwagwa yedu.
Aseka basa ramuri kuda kukurudzira vechidiki kuti vaite iri vagakanje, ibasa remakanzuru, sei mafunga kupindira?
Tinonzwisisa kuti ibasa rekanzuru, asi chimiro chamumugwagwa chashata zvekuti hazvichadi kanzuru yega, nekuti ari kukanganiswa nemapothole aya. Haisi kanzuru tisu vanhu. Kana mukatarisa mukuru wenyika chaiye akasvika pakudeclare kuti nyaya yemigwagwa yedu ya national disaster. Kunzi ya national disaster zvinongoreva bedzi kuti yatova responsibility yemunhu umwe neumwe kuti aite basa iri. Nguva yatinomirira kanzuru, migwagwa iri kuita worse, kukanzuru kwacho hakuna chiri kuuya kubva ikoko, suspension dzedzimotokari dziri kufa. Zvatinenge tichiita ndezvekuti umwe neumwe achaitira kumba kwake. Saka umwe neumwe mukatarisa munzvimbo maanogara anotoziva kuti pakati pane gomba riripo. Ndoratiri kuti vhara iroro, wotumira mufananidzo wokuti pangu ndaita, hatisi kuungana.
Tinoona kuti pakuvhara makomba emumigwagwa panoda zvikwanisiro zvakaita sematombo, jecha nesimende. Ivo vanenge vachishandisa chii?
Mumigwagwa mune vamwe vana vechidiki vagara vari kuzviita. Movapa mari yamunenge muinayo yekungotenda basa ravari kuita, vachishandisa zvidhina, vachishandisa marabos. Ipapo pacho pavanovhara nemarabos nezvidhina, mukapatarisa panenge pachitofambika. Saka ndozvatiri kune vechidiki, mamwe makomba acho aakutonyura munhu. Ngatitsvagei marabos, ngatitsvagei zvidhina, tivhare makomba iwayo.
Chirongwa ichi tiri kuona chiri kutanga mangwana musi wa28 kukadzi. Chinenge chiri chezuva rimwe chete here kana kuti chirongwa chamatotanga chichienda mberi?
Ichi chirongwa ichiri kutanga musi wa28 kukadzi, hachisi kuperera ipapo. Isu sevechidiki tichashandisa zvatinazvo kuvhara makomba zvatinoziva kuti zvinogona kutibatsira. Tiri kutarisira kuti ingave hurumende kunyange nemaprivate companies vachazouyawo vachibatsira. Chinangwa chino ndechekudzidzisa vagari kuti ngative responsible nekugadzirisa nharaunda yedu. Kuno umwe munhu anokambani kana inogadzira migwagwa, asi haagone kugadzira mugwagwa wemuraini maanogara, anomirira kuti iuye setenda kuti agadzire mugwagwa iwoyo. Kuno umwe munhu ane mari inokwanisa kugadzira chero pipe yemvura yaputika, asi haakwanise kuzviita nekuti pfungwa yacho haisi mavari. Saka chirongwa chataa kuti hurumende iri yoga haisi yatingatarisira kuti iite mabasa ese aya, nekuti hurumende simba rayo riri muvanhu. Hurumende tisu vanhu. Saka ngatitorei basa ritiite tizvigadzirire isu pachedu kuti tifambe mugwagwa yakanaka. Simba iroro ranga richishandiswa nevechidiki kumhirizhonga nekuita ratidziro dzisiri pamutemo, ngatichiriitei pakuratidzira against mapotholes nekuavhara. Avhara pothole rake, otora mufananidzo wake oisa pastatus, otora mufananidzo wake oisa paprofile picture, oisa paFacebook, oisa paTwitter, oisa kuInstagram, otora kavideo kake. Muchaona kuti musi weSunday manheru social media yese masaisai anenge akazara nemifananidzo yevana veZimbabwe vanechikone kuvaka nyika yavo zvisina matongerwo enyika mukati.
Aiwa, tinotenda vagakanje kuwana nguva yekutaura nesu. Onekai vateereri.
Ava, tinotenda mukoma. Chandinongokurudzira kuvagari nevanhu vose ndechekuti kusvipa, kuramba uchisvipa hakupedze hwema. Chauri kusvipa chacho chanhuhwa, chitore uchifushire wapedza hwema. Umwe neumwe paanogara ngaaone kuti anatsa nzvimbo yake.
Manga makateerera kuna vaAlex Gakanje vanove vechidiki vebato reZANU PF vari kutungamira chirongwa chekuvhara makomba emumigwagwa kana kuti mapothole, icho chiri kutanga mangwana. Anokuoneka yane mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yadi yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Hurumende inoti haikwanise kuongorora vanhu vose vari kuda kubayiwa nhomba vasati vabayiwa nhomba iyi, sezvinokurudzirwa nekambani yakagadzira nhomba yeCOVID-19 iri kushandiswa munyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vokurudzirwa kuti vabaiwe nhomba veruzhinji vachiona senzira yekuti vanhu vakawanda vave nechivimbo nenhomba iri kubayiwa vanhu munyika. Sangano remisa Zimbabwe rinoburitsa gwaro rinoratidza kuti mapurisa ndiwo ari pamberi mukushungurudza vatori venhau. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Musakanganwe kugara makapfeka mamask nguva dzose uye kugeza maoko enyu kuitira kuti agare akachena. Murare zvakanaka vatsigiri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Ray Choto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Namukela kuStudio 7 ngomgqibelo mhla ka-27 kuNhlolanja 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi izifundi zenhlanganiso yezinaso ezibotshwe izolo eHarare ziphiwe imvumo yokubhatala imali yesibambiso eyebail ukuthi zikhululwe. Sizakuzwa esiphathelane le-COVID-19 nohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-vaccine eyokwenqabela leli gcikwane.
Unye abakukhulumileyo ke bona abanikazi bemithileyo ukuthi laba abantu abangabe be-uncontrolled ithukela o-BP labo singabahlali. So ukuthi sibone ukuthi konke khonokho ku-right yini okumuntu sayi-check i-BP yayo.
Umnumzana Rafael Khumalo, omunye owaziwa njengenkosi yamaNdebele engumzelikazi wesibili, uthi ubukhosi besizwe sikamthwakazi sobuvuselelwe.
Nombiko ke oyiwo omqoka engoletha kusizwe sikamthwakazi ukuthi umbuso lo obabusayo owamashona awulalungelo lokubabusa. Balilizwe elizimele lodwa, njalo uNkulunkulu sebaphile inkosi yabo.
Sonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo umsakazo. Inhlanganiso yamagqwetha elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi izifundi zenhlanganiso yezinaso ezibotshwe izolo eHarare ezivaliswa umzana Thapiwa Nashechi Rika lo Nkosazana Nancy Nenge ziphiwe imvumo yokubhatala imali yesibambiso yebail ukuthi zikhululwe lanxa abatshutshisi bebesenqaba lokho. Izifundi lezi zibotshwe izolo edale likamantshi ndawonye lomunye wazo umnumzana Liam Kanenga. Zisekela isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Makhomborero Haruzivishi owabotshwayo. Bakhangelelwe ukumiswa njalo emthethwandaba kamantshi ekupheleni kwenyanga ezayo. Ngesikhathi abantu behlatshwa ijekiseni yokuvikela igcikwane le-COVID-19, ezinye izakhamizi zemaphandleni zithi zifuna isiqiniseko sokuthi iyasebenza ngempela zingakahlatshwa. U-Albert Ncube usiphala ludaba ngokugcweleyo.
Iningi lezakhamizi emaphandleni lokhu lingakholwa ukuthi igciwane le-coronavirus liyaphila njalo liyabulala. Zisithi azikaboni umuntu ophethwe ngumkhuhlane we-COVID-19 lapho esihlala khona, kungakho kazisozo zagijimela ukuyahlatshwa zingakaboni ukuthi ijekiseni le iyaphilisa na. Umnumzana Goodop Ndlovu isakhamuzi seKafusi Manonga eGwanda South uthi udaba lwe-coronavirus luyamphica ngoba engakazi abona umuntu ophethwe yileli gciwane.
I-corona kunje kunje, lathi siyadideka ngoba ukhona wangakithi wazibophelayo egoli kodwa uthe ezofika ngapha sakwayi simanga. ngoba wayesegoqelwe ama selotape kanjalo ukuthi hayi bulewe yi-corona kodwa thina silobufakazi bokuthi uzibophele. Nakulokho ngiyakwala lokho kwe-corona ngingakayiboni emehlweni ami. Into enjalo angikwazi ukuyihlaba ngoba ngingathi ngiyelapha okanye ngingathi ngifikela into engingayibonanga, angifikeli into engingakayiboni.
Amazwi akhathekelwe ngumnumzana Velaphi Malekhwa owesitsha phansi kwenduna uNhlamba othi lawo ezamelela abanye beqale behlabe phambilini ngokuthi athathe isinqumo.
Hhayi, mina le Jackson angeke ngiyithathe le ngoba angeke ubekwazi ubona iJackson le inawo umkhuhlane lo or ayinamkhuhlane. Lokho sokwaziwa ngumlimi ubona lowo mkhuhlane uzafika ebantwini bonke or unababa abantu obakhethayo.
Umnumzana Timothy Ngato isakhamuzi semagedleni eGwanda North uthi yena ukholwa ngokubona.
Mina sibili ngisalinde ukuthi ngibone ukuthi abanye abantu bayahamba yini njalo ukuthi bazaphila ngemva kwakhona lokhu ukuhlatshwa kwevaccine yakhona. Singakaboni ukuthi iyasebenza sizikhangelele ngamehlo ethu. Hayi, mina angiboni sibili ukuthi ngingahamba.
Abongi labe zemvikela baqale ukuhlatshwa ngomvulo kuleviki belokuthikaza ngoba inani lalaba sebehlatshiwe liphansi. Kukhangelelwe ukuthi kuhlatshwe abantu abazinkulungwane lamakhulu amahlanu kuhlandle lokuqala ezansi emandebeleni. Sixoxelwe unkosikazi Joyce Panda ngolwesithathu ongumqondisi wabonke ezansi emandebeleni obike ukuthi sebehlaba abantu abangamakhulu amathathu kulesi sabelo selokhu lolu hlelo luqalile.
Abantu esesibahlabile so far esesihlabe abantu abangedluli 300 but kuzima ukuthi ngithi inamba yami iyanele na ngoba abanye ama-teams ethu asemakhaya. Information yakhona nxa inethiwekhi ingabambi kuhle besingayitholi. So sikhangelela ukuthi ukuphela kwe-exercise mhlaka 3 March ama-figures ethu esiyabe sesilawo yiwo azabe siqondile.
Uphinde wathi okunye okudale ukuthi leli nani libe phansi ukuthi li-Jackson ayihlatshwa yiloba ngubani.
Nalayo i-vaccine ila izinqubo zayo ezijoyo ukuthi abangabe belalo mkhuhlane kumbe lowo bengahlatshwa. So sikhangelela abantu abarethu ukudla le minye imithi unye abakukhulumileyo bebona abanikazi bemithi leyo ukuthi laba abantu abangabe be-uncontrolled ithukela o-BP laba singabahlabi. So ukuthi sibone ukuthi konke khonokho ku-right yini okumuntu sayi-check-i BP yakhe.
Umphathintambo obona ngezenzakalo ezansi emandebeleni umnumzana Abednico Ncube ukhuthaze uzulu ukuthi ahlatshwe li-Jackson ukuze kuvikelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus lapho yethekele isibhedlela esikhulu seGwanda esiyahlola ukuthi lolu hlelo luhamba njani. Ele Zimbabwe lisebenzisa i-Jackson esuka kwele China ehlobo lwe-Sinopharm vaccine. Abantu abafika phose inkulungwane lamakhulu amahlanu 1463 sebebulele igciwane le-coronavirus kuleli selokhu laqhomukayo ngombimbitho nakenye. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Silokhu sikudaba lwe-COVID-19 umongameli Joe Biden weMelika ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe namhla kulandela ukuvunyelwa lidale lephalamende le-House of Representatives eMelika ukusetshenziswa kwemali efika i-$1.9 trillion ukuqhuba inhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnumzana Biden ukhangelelwe ukucubungula lolu daba olwe-American Rescue Plan engakasuki esigodlweni se-White House esiya edolobheni le-Delaware. Amalunga akhe awebandla lama-Democrats yiwo avotele ngobuningi lolu hlelo oluphikiswa ngelama-Republicans athi imali le iningi kakhulu. Ingxenye yemali le iphiwa imoli abamabhizimusi labanye ukuze ivuselele umnotho welizwe. Inkokheli zakobulawayo leMathebeleland zithi zithakazelela ezithi yikuzimisela kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthuthukisa inhlelo zamanzi kulezi ndawo kulandela ukuphawula kwakhe lezi nhlelo eNyamandlovu. Intatheli izindaba yethu Ezra Chisasibanda obekulo umbuthano usethulela lolu daba.
Umongameli Mnangagwa utshele uZulu kunombuthano ukuthi iJackson bangayesabi ngoba ibulale njengokuthiwo ngabantu bezixoxela emakhasini okuzilibazisa awe-social media. Utesibonelo ngumsekeli wakhe umnumzana Constantine Chiwenga onguye njalo umphathi intambo wezempilakahle owahlatshwa ngeviki ephelele njalo olokhe eziphilele.
The vice president of the party, vice president of the republic, is the first judge. He's still here when I'm gone.
Ubonge uhulumende weChina osengezele izipho zama-donations akhe e-vaccine kulandela azithumela ngeviki ephelileyo.
And thank the people of China, government of China, people of China.
Umongameli Mnangagwa uthembise uZulu kobulawayo ukuthi uthubo lwamanzi soluzaphela ngoba aza kuba yitakalaka agcwale yonke indawo ototi ziyathunqa ngemva kwesikhatshana esibuyayo.
The commencement of work.
Umsebenzi wokudonsa inkonzo engamakhilomitha angu-245 usuka kugwayi Shangani kukhadile njalo ukhangelelwe ukuphela ngoDisemba ka-2022.
Umnumzana Richard Moyo, umphathintambo obona ngokuthuthukiswa kwesabelo seMathelane North, ujabule kakhulu ngohlelo lwegwayi Shangani Dam.
Sinasithanda ukubonga kakhulu president ubaba uMnangagwa ngoba idaba lolo legwayi Shangani Dam le pipeline esuka egwayi Shangani siza kobulawayo kwakhulunywa ngabo-1912, but nge-new dispensation kababa uMnangagwa nanku izinto seziqalisile ukwenzakala. Sibonile i-groundbreaking ye-pipeline about 245 kilometer i-pipeline yabe isuka egwayi Shangani izweni ukuncedisa amanzi kobulawayo.
Unkosazana Judith Ncube, umphathintambo obona ngokuthuthukisa kwesabelo sakobulawayo, ubonga amanzi azanceda izakhamuzi zakobulawayo ezihlezi zikhala ngamanzi.
Silokuthaba okumangalisayo ukuthi at least i-20 megaliters zinezi ziyabe zithontela zingenisa kobulawayo. Izakhamizi zizuza amanzi. It makes it a big difference. Sithanda ukubonga kakhulu ngalokho okwenzakeleyo.
Usodolobho kobulawayo uCouncillor Solomon Mguni layo bekhona kulomcimbi wokuvulwa kwezibhorane njalo ugcizelela amazwi kamancube.
Thina njengabaphathi bedolobho lakobulawayo uhlelo lwe-Epping Forest kanye lwe-Rochester Farm Aquifer Project enyama yendlovu lubhujile. Kutsho ukuthi Epping Forest sokwengezelelwe ezingathi 10 megaliters zamanzi azobuya kobulawayo, kanye lase Rochester Farm kutsho ukuthi ke sokule 20 megaliters combined ezizabuya kobulawayo.
Izakhamizi zijabule kakhulu kuhlelo lwamanzi.
Mina nguSamantha Ndlovu, asijabulile indaba yamanzi le yasuka eZambezi sengathi engahlale khona. Bese sithele nzima kakhulu kobulawayo.
Anesibanda, andiwubonga indaba yamanzi lapho esifikile kithenyama endlovu. Sizathi ukulima nje lathi njengabantu abatsha ebesesikhathele ukuba ngabolova.
Mina ngu-Eleni Sibanda, sithanda ukubonga indaba yamanzi. Amanzi sekhona, lathi sesikhona ukuthi sikwanise ukuthola amanzi eduzane, amanzi ayimpilo.
Uhlelo lokudonsa amanzi suka kuZambezi siya kobulawayo olamathebeleni Zambezi Water Project lwaqala ngomnyaka ka-1912. Kodwa ohulumende abedlulayo abaluphushisanga. Umongameli Mnangagwa uthe uzawuba umkhokheli wokuqala ukulufeza lolu hlelo ngezenzo kungamazwi. Abantu bathelendi bathole amanzi ahlanzekileyo ngomnyaka ozayo. Ngimele Studio 7 nenyama yendlovu, igama ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Umnumzana Raphael Khumalo, omunye owaziwa njengenkosi yamaNdebele, umzilikazi wesibili, uthi ubukhosi besizwe sikamthwakazi sobuvuselelwe, ngakho kufanele abantu bekhumbule ukuthi ababuswa nguhulumende weZimbabwe kodwa yinkosi. Uthi uhulumende kalamvumo yokubusa lindawo, yikho iphethe abantu balesi isigaba ngochuku, njalo imvumo le kumele ayithole enkosini. Asizweni ingxoxo esiyiqhubelaye.
Sakubona dadewethu Mamhlanga, nombiko ke oyiwo omqoka engiletha kusizwe sikamthwakazi ikuthi kabakwazi kusukela namhlanje ukuthi umbuso lo obabusayo owamashona awulalungelo lokubabusa. Kabakho ngokomthetho ngaphansi kwawo, balilizwe elizimele lodwa, njalo uNkulunkulu sebaphile inkosi yabo. Akusadingeki ukuthi babe lokhu bephila ubugqili abantu bagcwele iganga lonke leli lani lisemazweni khona le ngenxa yabona laba bantu kodwa uNkulunkulu sekulungisile ngobukhona bami ngisho ukuthi engqondweni zabo kabaqale ukujinja baphume phakathi kobugqili enkulumeni zabo ekwenzeni kwabo kabatshintshe nxa sebetshintshile ngikhona mina njengomkhokheli wabo sengikhona ukuze sibonisane indlela ngiyayazi mina njalo ngiyamazi okhokhela leyo ndlela ukuze kungabi into eyokuthi ngikhuluma ngedwa njengoJohn umbhaphathizi kodwa sibe sonke isizwe simanyane yikho lokho okumqoka ukuthi engqondweni zabo bangaze bazibona futhi bengaphansi kwahulumende wasemashoneni ayisibo bakibo ililizwe elitshiyeneyo kwenziwa lokho abakuthandayo khona ngale akumelanga kusengele ngapha ayisiyonto yokulwa yindaba eliqiniso
isizwe sakomthawakazi sikwamukela njani njengenkosi siyalalela le imbiko oyethulayo
ye abantu bakomthawakazi bayalalela kakhulu futhi nxa singabuyela ngo-2017 ngoJulayi sasimeme umhlangano eLarch City Hall isithu hall yagcwala phansi laphezulu laphandle singazanga simemezele emaradiyweni lakubo TV singazanga sithole izindlela zokufinyelela amaphepha babuya bazibuyela bazagcwala sasesibika futhi ukuthi mhla ka 12 September inkosi iyabe igcotshwa kumbe sethulwa isigcotshiwe ngomnyaka ofanayo e-Trade Fair babuya baba baningi kakhulu amapolisa eZimbabwe babaxotsha bagijimisa baphenduka babuya baba baningi okokuthi imibiko esayithola emapholiseni abayibo ababelokhu bekhona sebexotsha abantu bathi bona abantu labana babengafika i-50,000 yibo ababesitshela njalo phakathi kwendaba yona leyo sekuvuka umsindo abantu baveze ukuthi bayayizwa inkosi yabo ngoba ngangena phakathi kwabo ngabathulisa ngathi kabahlale phansi bathi wathalala indawana yonke bebaningi bekhuzana ukuthi thulani inkosi nansi sikhuluma amapholisa basebehlulekile bangilalela bachayisa baye emakhaya sengibacelile bayalalela ngiyakwazi
sesikhangela lona udaba lobukhosi induna lezizwe yavuma yini ukusebenza lani okokuthi sizabona kungilangxaki ukuthi zilalele konke okuchiwoyo
amandla enduna asenkosini kuyikho lanamhlanje uzababona abanengi inkosi yabo nguyumnangagwa benza intando yabo intando kamnangagwa lanxa bengayifuni ngoba izinduna ngokwesiko lethu zimi zimela inkosi phakathi kwamaviyo lemizi inkosi eyayizibeke khona ukuze abantu benkosi baphathwe kuhle khona ngale lokhu inkosi ekufunela abantu labantu abakufunela inkosi kwakusetshenzwa izo izinduna lezi isizwe sivikeleke so azila mandla azowodwa ukuthi zizenzele lokhu zone zikufunayo yikho ke ngikhuluma ngokuthi nxa inkosi sikhona sekumele kukhanye ukuthi inkosi sikhona kuzo lezi zinduna akusoze kube lengxaki ngoba izinduna ezingayifuniyo inkosi ukuthi zisebenzelayo azibanjwa ngamandla kodwa isizwe inkosi iyabeka izinduna lezo ezifuna ukusebenza lenkosi ingeza ke imelele abantu isizwe sihlupheka ngoba kuthwaba lobuduna akuhambi ngaleyo ndlela because of the issues of victimization angisoze ngibalethe ngenxa yokuthi bangahlukuluzwa kodwa nxa sekufikile isikhathi bazavela bayakhanya abanengi ngiyazi ukuthi babanjwe yikwesaba yikho ngibabekezelele kuze kufike manje ngiyazi ukuthi ingqondo yabo kayikho lapho kukhanya sengathi khona ilapha lapho esikhona sonke ngoba akula muntu ongafuni ukuthi isizwe lesi sibuyele ngaphandle komuntu ongazalwa lapho ngiyabonga mhla
lowo ngumnumzana Raphael Khumalo omunye owaziwa njengenkosi yamaNdebele umzelekazi wesibili sixoxelaye ekobulawayo asenelisanga ukukhuluma lohulumende kumbe amapholisa ukuze sizwe umbono wabo ngalolu daba
Lingali tshona njani izulu kandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba Lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lowesendo lakwaMzilikazi uMnumzana Abel Khumalo.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Chris, ngiyabonga ngokungena ehlelweni.
Ungasipha imbono yakho ngodaba lolu olokuthi abantu abavela isigabeni samaNdebele ngabantu banye bathiwa ngamaNdebele, ungasichasela nje khona.
Ye, wonke umuntu obuya esigabeni semaNdebeleni sibizwa kuthiwa ngamaNdebele. Abantu ababuya eBinga, amaNambia, amaDonga, bese sibuya ngapha kubo Plumtree abafowethu besikhalangeni, siye ngale kubontu abazinduna kulamaXhosa, siye ngale kubo lwagwelo kulamaNdebele, sibuye ngapha kubo Gwanda kulabeSuthu, sibuye ngale kubo Zezani, siye Big Bridge ngale kunamaVenda. Sonke sibizwa ngento esingayithi ngesilungu yi-umbrella. Sonke siba ngaphansi kwe-umbrella okuthiwa singamaNdebele, iregardless ukuthi sikhuluma endimi ezihlukileyo sibizwa kuthiwa singamaNdebele. Inkosi uMzilikazi yathi buya lapha, yathi fika lapha ukuze kumthwakazi esithi Zimbabwe, yafika yahlanganisa izizwe ezihlukileyo yazibiza ngokuthi singamaNdebele.
Ngokubona kwakho kuyini okubangela ukuthi kube labanye abesiNdebeleni abazithi bona yibo amaNdebele oqotho?
Okubangela lokho ukuthi abanye bazibone ngathi bangcono kunabanye abantu yikuswela ufundiso olubalulekileyo empilweni zethu nemvelaphi yethu, ukuthi sisize kuthiwe singamaNdebele kwasukela kuphi. So mina njengesizukulwane sikaMzilikazi ngithanda ukubona isizwe sakithi sibambene, singamakhalanga, singamaNambia, singamaTonga, singamaXhosa, singabeSuthu, singamaVenda, sibambene ngegama elokuthi singamaNdebele. So laba abazithi bangcono kunabanye abantu asibafuni, njalo asiku accept thina esiNdebeleni. Kukho sivukaMzilikazi obashiywa nguMzilikazi, ngoba uMzilikazi ngesilungu singathi was a unifier, wabambanisa izizwe eziningi, wasibiza ngokuthi singamaNdebele. So ayekho ongcono kunomunye umuntu. Uma ngibona umuntu obuya ePlumtree wesikhalangeni ngibona iNdebele, uma ngibuya ngibona umuntu obuya eBinga ngibona iNdebele, uma ngibuya ngibona umuntu obuya eBinga okhuluma isiNambia ngibona iNdebele, uma ngibona umVenda ngibona iNdebele. So ayekho umuntu ongcono kunomunye umuntu, noma ungaze ube nesibongo esinjani, singabantu banye, singabantu bakaMzilikazi, singumthwakazi omuhle.
Bakhona abakhuluma ulimi lwesishona abazalelwa koBulawayo, bona ke ungathi ngobani njengoba abanye bakhona labo babevele bekhuluma sona isiNdebele?
Abakhuluma isishona abazalelwe koBulawayo kumbe eMathebelele, ndasikazi sibabandlulule, sibabona njengabafowethu ngoba bakhuluma ulimi lwethu. So angeke sibabandlulule, njengoba inkosi uMzilikazi ingazange ibandlulule muntu, yabambanisa izizwe ezihlukile. So sibathatha njengefamily yethu. As long umuntu ekhuluma ulimi lwakithi, si-understandana, siphanani ishukela, siphanani isawudo, singabantu banye. Vele thina under ubukhosi bukaMzilikazi asisange sabandlululana. Inkinga nje yisitha esesingeni le kithi thina ebantwini besiNdebeleni, ukuthi sesibandlulolana, sesibizana ngamakhalanga, sesibizana ngamaDonga, sesibizana ngamaVenda. Ikanti-ke ayisiyo i-objective yashiywa inkosi uMzilikazi.
Okokugcina, ungavalelisa uZulu?
Ngiyavalelisa ngisithi vuka mthwakazi, vuka mthwakazi, asibambaneni, siyimbumba, siye phambili, singavumeli sitha. Ngiyabonga.
Lo-ke nguMnumzana Abel Khumalo ebesixoxelayo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lila.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxalo Councillor Sinikiwe Mutanda, Oka Ward 10 eNtumbane. ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle ekhansili yakobulawayo.
Ngoba bakabasayina tukuyakwejisa lapha abakwejisa khona basiyakwazi ukuthi omama yibo kakhulu abajayele ukuya e-church. So abantu abaningi izindlu eziningi sebetshona behleli endaweni eyi-one, so kubonakala ama-mistakes and abantu kabasela any source of income, ikakhulu bona laba abanjani abazisebenzayo. Abasakwanisi lokuthi bebhadale ama-rates abo, abasakwanisi lokuthi bathengele abantwana ukudla ezindlini, abasakwanisi lokuthi bazinakekele bona ngokwabo, ngoba even ukudlala abantwana kabasayenzi ukuthi bebe bedlala ngesikhathi. And angithi lezi mfeni abantu kathe sakusahanjelwana njengezihlobo, so ku-affecte ngingathi phose izinto eziningi ilife, impilo nje yabantu nje isuke yasiphambaniseka kakhulu khulu kabanzinga liqansile kakhulu lona lele le-GBV, liqansile kakhulu ngokumangalisayo.
Sesikhuluma ngayo GBV le udlakela ezindlini, bayabuya yini abantu kini okhansila liyakubona senzakala?
I-challenge ekhona ukuthi omama abaningi bayabuya bezowithdraw ama-cases aba babe bewa-reportile. Lokho sikutsho ngoba umuntu engayareporta nxa esewithdraw i-case, amapholisa kabasavunyela ukuthi bebakhomishineli, sebephenduka back to us ama-councila sesinjani sesibakhomishineli affidavit ukuthi usewithdraw i-case. So yikho okunye okusenza sinanzelele sibone ukuthi i-gender based violence injani, izinga langikhona lokho ephethe liqansa kakhulu. Obaba labo bakhona abachaywayo abahlukunyezwayo ezindlini la behlukunyezwa ngomama.
Sinanzelele ukuthi amanzi akasilele, labantwana sebetshona behleze ezindlini kumele bedle. Ungathi ngumthwalo kamama lo kumbe hayi wonke umuntu nje uyabelana lo mthwalo?
Ya, engingakutsho ukuthi wonke umuntu uyabelana lo mthwalo, kodwa umama nguye othwele nzima kakhulu. Singakhangela even indaba yona leyi eyamanzi sikhuluma ngayo, ayikaphelisisi uhlupho lwamanzi ukuthi soluphelisisile. Umama uzavuka ekuseni kumele elayinele amanzi, uzalayinele amanzi from ekuseni ibhawuza ingxenye ziyefika ngo-4 ntambama lokho esemanzini. The next thing uyaphenduka endlini kumele apheke, kumele awatshe, ufake umsika phandle wamatamatisi unjani. And omama bengabantu vele abavele bona badalula ukuthi yibo abanakekela imuli zabo kakhulu. Uzathola ukuthi umama uzithwele umama ulomntwana ngapha kumele akhangele konke. So umumo wangikhona kawukho fair kakhulu ebantwini abangomama. Even abantwana, a girl child, nginanzelele kathesi ukuthi even elokitshini lapho engikhona abantwana abancane maybe from between the age of 14 to 20 or 22, izinga lokuzithwala liqansile kakhulu because abantwana kabasaye esikolo, they spend most of their time bemelela amabhawuza, besiye ezikotshweni, besiye emthonjeni. And okuyenza ukuthi babe exposed kakhulu ezintweni ezingalunganga ngoba kabaswela lutho lokwenza. The only thing asebelayo ngeyokuthi batshone bachithe isikhathi belabafana, abanye bechitha isikhathi belabantu abadala abangakwanisi ukuba ngomalume wabo kumbe ngobaba babo. Ngoba sikhangelele endabeni yokuthi even ama-youth centers avaliwe, akula enye into engabalibazisa. Lensango, ama-drug abuse, into ezinjalo nje, abantwana sebebaba-exposed kakhulu ezintweni ezinjengazona lezo, ikakhulu a girl child.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Sinikiwe Mutanda oka ward 10 eNtumbane njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle ekhansili yakobulawayo. Ngesizwe umculo kazinja ziyamluma ecula esegole.
Mama,
ozephetha ezalamuhla ngesikhangele ebezikhokhela. Umnumzana Rafael Khumalo, omunye owaziwa njengenkosi yamaNdebele engumzelikazi wesibili, uthi ubukhosi besizwe sikamthwakazi sobuvuselele. Ngakho kufanele abantu kanye lezinduna bekhumbule ukuthi ababuswa nguhulumente weZimbabwe. Siligqiba lapha-ke uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.